manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC Lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina chikumi 1 2023 makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dare reparamende ropasidza mutemo unonzi unombunyikidza vanopikisa nevanorwira kodzero dzevanhu kutoenzana nezvaiitika munguva yerudhizha. Mangwana ndiro zuva rekupedzisira rekuti vanoda kuvhota gore rino vaite izvi kuburikidza nekunyoresa. Vakawanda vokurudzira kuwandudzwa kwemitemo yekukweretesa vanhu mari dzekutenga nadzo dzimba. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vanopikisa nevanorwira kodzero dzevanhu vari kushushikana nekupasiswa kwakaitwa neparamende bhiri rekuwandudza mutemo weCriminal Law Codification Reform Act uri kunzi neremadunhurirwa Patriotic Bill uyo unoomesera zvakanyanya vanhu vanonzi nehurumende vanosvibisa zita renyika vamwe vachigona kutongerwa rufu kana kugara mujere kwenguva yakareba. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mabarani weparamende wa Kenneth Chokuda vaudza Studio 7 kuti komiti yezvemitemo kana kuti PLC yasangana nhasi mangwanani uye yaunza gwaro rayo rekuti hapana chakaipa pabhiri iri masikati nhasi uye rabva raverengwa kechitatu nekuendeswa kudare reSenate. Vachokuda vati dare reSenate richazeya bhiri iri nemusi wechipiri svondo rinouya.
PLC yagara nhasi mangwanani vakatarisa maamendments akaendeswa ikoko vakaona kuti maamendments saripo akanaka sezvo maingoona maamendments akaitwa achibvumiranwa muhouse yeNational Assembly saka vati maamendments acho akanaka saka zvazowanaunzwa muNational Assembly nasi ndosaka razopedziswa kuitwa mastages andasara pari zvinorava kuenda kuSenate.
Bhiri iri rapasa paine kupikisa kukuru kubva kunhengo dzemapato anopikisa ayo akaramba kuritsigira paakavhotwa nezuro manheru. Nhengo makumi mapfumbamwe nepfumbamwe dzezano PF dzakavhota dzichitsigira zvaida kushandurwa negurukota rezvemutemo vaziyambi ziyambi asi nhengo gumi nenomwe dzemapato anopikisa hadzina kutsigira bhiri iri sezvo dzichiti rinotyora kodzero dzevanhu. Vanokokera nhengo dzezano PF muparamende vapupuraitogarepi vanoti vanotarisa sira kuti bhiri iri richapasa muSenate.
But chandinoda kuudza ndechekuti takapedza naro kuParliament kuNational Assembly nao raakuenda kuSenate then to the President.
Vachinyora padare mutande ravo reTwitter mumiriri weHarare East muParliamente vatenda ibiti vati zvakaitika kutyora kodzero dzevana veZimbabwe. Bhiri iri rinoti zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara muno kana kunze kwenyika zvinoshoropodza kana kushora nyika kana kukurudzira kuti itemerwe zvirango zveupfumi vanogona kutongerwa kugara mujeri kwemakore gumi vakabatwa nemhosva. Vanoongorora zvemagariro evanhu vatendai Mbofana vashora zvaitwa neparamende vachiti bhiri iri harina kunaka zvachose.
Nekodzero yekuenda ikoko tinochema kuivo nguva dzehondo vaisaenda here kwese ikoko vachinochema kuti tiri kudzvanyirirwa nemabhunu kuye zvino zvaipei kana takuenda ikoko tonzi tiri kunokumbira masanctions uya no wakamiri hotovharwa 10 years tinosaka patriotic bill rakaipa rakaipisisa.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum vaWilbert Mandinde vashorawo bhiri iri.
Tiri kuona bhiri iri risina kumbosiyana nababa
vano mani kiza vana kuti imi ndiye respect nekuti ndini baba pamuta panapa ana baba vaya vanotaka zvekutofosera respect saka tiri kuona zvikuitwa nebhiriri riri kuti musataure zvinenge zvakaipa zvinenge zvichiitika musataure izvo zvinogona kuita kuti vanhu vatarisire Zimbabwe pasi nepamusana pekuti pane zvakawanda zvakaipa zvinoitika muno muZimbabwe tagara tine dambudziko nenyaya yekumbunyikisa
sangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights richiti mutemo uyu unoita kuti vana veZimbabwe vasataure nhunha dzavo kwese kwavanenge vari vachiti chinotyisa ndechekuti uchashandiswa kunyange pane zvinenge zvataurwa kana kuitikira kunze kwenyika ndakamira Studio 7 Marare, Ndini Godwin Manguja.
Mangwana ndiro zuva rekupedzisira kuti vanhu vanoda kuvhota musarudzo dzegore rino dziri kuitwa musi wa 23 Nyamavhuvhu vaende kunonyoresa pasi pebumbiro remutemo. Nhasi ranga ririwo zuva rekupedzisira rekuti vanhu vatarise kuti mazita avo arimo here kana kuti kwete mugwaro revavhoti. Vamwe vanhu vanonzi vari kuchema-chema kuti mazita avo haasi kuwanikwa mugwaro revavhoti kana kuti akaiswa kunzvimbo dziri kure nekwavanogara. Vanopikisa vanotiwo ZEC iri kuramba kuvapa gwaro revavhoti. Asi veZEC nehurumende vanoti zvimwe zviri kunetsa zvichagadziriswa uye hazvingakanganisi kuitwa kwesarudzo. Asi nezvichemo izvi sarudzo dzemuZimbabwe dzingaitwe pasina mutauro here. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Vachipawo pfungwa dzavo sachigaro vesangano rinongorora nyaya dzesarudzo rakazvimirira reZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni vati vari kushushikana zvikuru nemamiriro akaita gwaro revavhoti.
Tichionawo zvakare matambudziko ari kutarisana nevakanyorisa kuvhota vakawanda ekuti mazita avo dzimweni dzenguva haasi muvhoters row iwo vakambovhota maelections ekumashure uko. Kana kuti mazita avo ari muvhoters row akakanganiswa uyezve vachinjwa kwavanovhotera vamwe vari kunzi mumba imwe chete mudzimai ari kuvhota ari pano murume ari kuvhota ari kune iyoyo polling station zvinova zvinhu zviri kukanganisa vazhinji vamwe vanopedzisira vakunovhota kunzvimbo dziri kure kune pavaivhotera nekusandurwa kwakaita zvinhu ikoko. Inyaya isingafadzi taifungidzira kuti panoitwa proclamation yemaelections voters row inenge yagadziriswa zvakanaka asi tinoona kuti voters row iyi haina kunyatsokwenenzverwa zvakanaka.
Ko pane chingaitwa here kugadzirisa zvimwe zvakakanganiswa mugwaro iri? Tabvunza vamakoni.
Avo vanga vane matambudziko akasiyana siyana yekuti mazita avo anga asimo muvoters row vakakwanisa kugadzirisa zvinhu izvozvo iwo vanga vakanyoresa kare kumashure kureva kuti vane mukana wekuvhota musarudzo idzodzo kunyange avo vanga vatadza kugadzirisa sezvo vari muvhoters row kudhara kana kuti vanga vaiswa munzvimbo dzisiridzo izvi zvinogona kugadziriswa. Matambudziko atiri kutarisana nawo aya angadai akasopera kare dai kuri kunzi voters row yakanga yashewa pane nguva yenyaya yemaelections.
Panyaya yekuti vanopikisa havasi kupiwa gwaro revavhoti vamakoni vati izvi hazvitarisirwe musarudzo.
Kuti sarudzo dzedu dzizofamba zvakanaka kumberi uku tinenge tatomisa opportunity yakanaka yekuti tinge nevoters row yakachena. Izvi ndo zvinotaurwa nemainternational instruments atinoshanda nawo akaita sana SADC guidelines on the conduct of democratic elections nemamwewo. Saka tinongokurudzira ZEC kuti dai waro yaita kuti voters row inge ichionekwa nemunhu wese pane nguva kuitira kuti tisazosangana nematambudziko atasangana nawo iwowo.
Imwe nyanzvi munyaya dzezvesarudzo vaSolomon Bobo Sibunu vativo havasi kushamisika nekusamira zvakanaka kwegwaro revavhoti.
Izvi zvaingoratidza zvaityirwa neruzhinji kumazuva apfuura, kumwedzi apfuura, kumakore apfuura kuti gwaro revavhoti harina kumira zvakanaka. Saka nekuda kwaizvozvo hachisi chinhu chitsva chatiri kuona, chinhu chatanga tichiona, chinhu chatanga takutotarisira. ndofunga vanhu vakanga vasingataure nhema vanhu vakanga vainezvo vakanga vachiona
asi vachitaura nebepa nhau reHerald mutezeri wasachigaro wecommission yeZimbabwe Electoral Commission Ambassador Rodney Kiwa vati zvinhu zvose zviri kunzi zvakakanganiswa mugwaro revavhoti zvinokwanisa kugadziriswa sarudzo dzisati dzaitwa gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi vakaudzawo Studio 7 kuti mutemo wesarudzo uripo iko zvino unokwanisa kuita kuti paitwe sarudzo dzakachena
zvichedo zvauri zvinezvi chaunotadzisa chinobva chanzi pensheni yakona kuita free and fair because yeclose yakati yanga ichabatsira zvakati it's good to improve the laws but there's nothing that makes the process not be free and fair.
Zimbabwe yave nemakore ichiita sarudzo dzinoramba kutambirwa nevanopikisa vachiti dzinenge dzabirirwa zvemhando yepamusoro-soro. Izvi zviri kunzi nevamwe vanokweretesa mari vakaita seAfrican Development Bank, IMF neWorld Bank zviri kupa kuti kugadzirisa nyaya dzezveupfumi hwenyika kunetse. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Mamwe mapato ezvematongerwo enyika madiki pamwe nemamwe masangano akazvimirira oga anosvika 35 kusanganisira Operation Dudula nePut South Africa First varatidzira pamahofisi emutungamiri wenyika yeSouth Africa Cyril Ramaphosa vachikurudzira kuti vadzinge zvizvarwa zvedzimwe nyika zvisina magwaro ekugara zviri pamutemo muSouth Africa. Kuratidzira uku kuri kuuya apo magwaro ezvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvinodarika zviuru zana nemakumi manomwe nezvisere kana kuti 178,000 osvika kumagumo mwedzi uno zvichitarisirwa kudzingwa kana dare repamusoro rikarasa nyaya yechikumbiro chavari kuita kana kuti pakasave kuti zvibvumidzwe kuramba zvichigara munyika iyi. Asi pane mukana wekuti kana dare iri rikawirirana nehurumende kuti zvizvarwa izvi zvidzingwe zvizvarwa izvi zvinokwanisawo kuenda kudare repamusoro. Mutungamiri weOperation Dudula vaPatrick Mogolusi vaudza nepfenyuro yeSABC News kuti vari kuda kuudza vaRamaphosa nemakurukota avo kuti vaneta nekungovimbiswa kwavari kuita kuti vachadzinga vabva kure vachiti vanoda kuti vakombwe vadzoserwe kunyika dzavo. Mukusiya nezvenyaya iyi Ivan Zininga weStudio 7 abata sachigaro weAfrican Diaspora Forum Dr. Vusimuzi Siwanda.
Vanhu vari kunetseka chaizvo kuti tichaitika nekuti vari kuona kunge sezvo koti risatiwo yasvika pakupa kuti ivo vari kuti chiine yavakapiwa neHelen Suzman nevamwe vakasiyana siyana. Saka vanhu vako nekuti vanhu havazvizive zvemutemo izvi vakufunga kuti pamuzivuya kuti aiwa nyaya yapera kana kuti tatotadza vanhu vakona kuenda kuZimbabwe. Saka pane kunetseka kuri kuitika pavanhu, vanhu vari kushungurudzika chaizvo uye zviri kuitika pasi ndizvo zvekuti vanhu vari kushungurudzika rudzwawo nemaitiro evanhu pamabasa nekuma UIF iko kuvanofanira kuwana mari dzavo.
Saka zviri kureva kuti kudini kumunhu ari muSouth Africa akabata ZEP pari zvino
zviri kutoreva kuti kwaari ari kuona kuti no upenyu hwemuSouth Africa hunenge hwapera. Iyo saka vanhu vakumanyira kuti at least vange vane maresiti emawaivha kuitira kuti kana mawaivha acho apuwa nekuti vakanzwa kuti aiwa mawaivha akupiwa vanhu vakupiwa mawaivha kuti kana munapuwa waivha yacho inga inogona kumutengerawo chero mwedzi miviri mitatu because akawana weather yacho anobva aapplyrawo chipemiti yacho iyoyo yotorawo nguva kuti ibude. Saka vanhu varongotsvaga chingamuraramisa mangwana cheratingazivi kuti zvichaperera kupi asi vari kuona kuti nyaya yekungogara chete munhu akangomirira kuti tinzwe kuti koti chatii zvinenge zvichavapinza pamatambudziko nekuti koti kaiva chiti aiwa nyaya iyi iri kuhwinwa nehome affairs anenge asisina chekuita munhu iyeye ndosaka vatomanyira kuti vatsvage chekubata chete mumaoko zvinoratidza kuti vanhu havasi kuda kudzokera kuZimbabwe.
Tanzwa kuti nhasi kune mamwewo mapoka aswera achiitawo toitoi here muJoburg vachitaura nyaya yekuti vari kuda kuti vaRamaphosa vaite kuti vatorwa vaburitswe munyika. Mambonzwawo nezvazvo here izvi?
Zvakatotanga nezuro iwo mapato nderimwe racho ranga riri pakoti panyaya iyoyi vana all truck drivers forum of South Africa iyoyi inova iyo rimere mapato rine gumefobia rinovenga zvikuru vanhu vanobva kunze nana Dudula nana Put South Africa Fair. Saka vanhu vakatanga vatendesa mapepa memorandum kuHome Affairs kuti kuda kuti pakazara maillegal foreigners ngaabviswe. Saka iko zvino vari kuti vari kuda kuenda kuna Ramaphosa vachiratidzira nekuti havachadi vanhu vanobva kunze, varoda kugadzira nyika, varoda kuti vharwe kuitira kuti kusapinda munhu vazvigadzirire nyika yavo vari vega.
Sachigaro weAfrican Diaspora Forum, Dr. Vusimuzi Suwanda, vari parunare ku South Africa na Ivan Zininga we Studio 7. Kunyanga hazvo vanhu vanosvika mamirioni maviri vari kuda dzimba, mirioni imwe chete iri muHarare chete. Nekuda kwevanhu vari kubva kumamisha kuenda kumadhorobha nekuwedzerawo kwehuwandu hwevanhu kuwana dzimba kunonzi kuri kunetsa nekuda kwemitemo yemabhanga ari kuomesera vanoda kukwereta mari dzekutenga dzimba kana kuti mortgage. Vemabhanga vanoti havana chekuita nekuti upfumi hwenyika hwananga kumawere nekudaro zvinonetsa kungokweretesa vanhu mari. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Mugwaro ratakawana kubva kune mukuru weBankers Association of Zimbabwe vafanwa mutogo hakuna vemabhanga vari kupa zvikwezi zvedzimba kana nzvimbo dzekuvakira nemari yemunyika kana kuti maZimbabwe dollars. Gwaro iri rinoratidzawo kuti nhengo dzesangano ravo dziri kupa zvikwereti izvi dzinoisa mari yemutero kana kuti interest iri pakati pezvikamu gumi nechimwe kubva muzana kusvika kuzvikamu gumi nezvishanu kubva muzana pagore kana kuti 11-15%. Asi kuSouth Africa mari yemutero tero pachikwereti iyi iri zvikamo zvinosvika zvipfumbamwe kubva muzana kana kuti 9%. Munyika dzakaita seAmerica mari iri pakati pezvikamu zvitatu kubva muzana kusvika kuzvikamu zvitanhatu kubva muzana kana kuti 3%-6%. Mutero unotarwa pachitariswa nhoroondo yemunhu yekubhadhira zvikwereti kana kuti credit history. Asi munyika idzi munhu anobhadhira chikwereti kwemakore akawanda kwete zvinoitwa muZimbabwe. Gurukota rezvemagari Revan Vapo Mavima wachitaura pamusangano we Social Security Authority, National Building Society, ne Zimbabwe Institute of Public Administration and Management SIPA, vakati muZimbabwe vanhu vanonzi vadzosere zvikwereti makore mashanu, vakati zviri nani kuti vapiwe makore makumi maviri.
UBS nemamwe mabuilding societies ngaachisevenza kuitira kuti tidzokere ku the normal mortgage system inopa vanhu nguva yakareba yekuti vabhadhare dzimba dzavo.
Vakatendawo kuti mari inoripwa pachikwereti chekutenga imba yakawandisa.
Tichatarisa futi issue yemainterest rates. Mainterest rates acho ngaave asiri usury. Hamungaiti chimbadzoka nereal estate.
Mumwe mugari wemuHarare vachenesa Ntungwa vanoti kukura kwemitero inodiwa pazvikwereti zvedzimba zvinohodza mwoyo yevakawanda.
Mari haisi kutendera muekonomi zvese zvatikuziya. Imari iri kuenda kune vashoma. Inini nekumira kwakaita zvinhu handione maZimbabweans achikwanisa.
Asa mai Mildred Kujinga vanoshanda nerimwe bhanga rinopa zvikwereti zvedzimba nepekuvakirwa reNational Building Society NBS vanoti shuviro yavo ndeyekupa munhu wese munyika zvikwereti zvichienderana nemari yaanowana pamwedzi kuti azokwanisa kudzora chikwereti.
Kuumbwa kwebhank rinonzi NBS rakatoumbwa rakatarisana nekuti ripe vanhu dzimba nemaererano nezvavanorarama nazvo kubvira vari pasi kusvikira vari pamusoro.
Vanotiwo kunyange zvodonzo ravo rire kuwanisa munhu wese imba vanonyanyokurudzira kuti munhu ave achiwana madhora mazana maviri nemakumi mashanu emari yekuAmerica pamwedzi kana kuti $250.
Isusu sebhanga ratinoti rinokurudzira chinhu chinonzi financial inclusion hatina minimum income, asi tinokurudzira kuti munhu wose anoshanda dai agona kuwana mari iri pamusoro pekuti awanewo mari inenge mazana maviri nemakumi mashanu $250. Nekuti izvo zvinotaura kuti uchinge watengawo magrocery unogona kusara nemari yakafanana $50 kana kuti 80 yatinogona kuti aiwa nemastend edu hatiti chinge tinawo kuti ukwanise kuvaka kana kune nzvimbo dzinonzi dziri kufanira kuumbiridzwa kuita mataun.
Vachibvunzwa nezvemakore mashoma anopawa veruzhinji kuti vabhadhare zvikwereti, amai Kujinga vangopa kurudziro yekuti vanhu vatore zvikwereti zvavanokwanisa kubhadhara.
Kukurudzira kuti munhu agone kutora imba inoenderana neupenyu nemari anobata panguva iyoyo.
Vachibvunzwa kune Studio 7 nezvekukwira kwemitero yemari yezvikwereti izvi, amai kujinga vakati havakwanisi kutaura pamhepo interest rates ebhanga ravo, asi vakati
isu tinoshanda namalending rate anenge aiswa nehurumende, ende hurumende zvayakanakira when it comes kunyaya yedzimba, malending rates avanoisa akanyanya kuderera kudarika atinoisa pamaloan ekuisa pamubato wemaoko.
Nyaya yekusheya simba zvakanyanya kuri kuita dhura remunyika uye kusajeta kwegwara rezveupfumi kuri kupa kuti vamabhanga vatye kukweretesa vanhu mari dzekutenga dzimba. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru muhurumende yeUkraine vanoti Russia yatanga mwedzi uno wachikumi nekuuraya vanhu vatatu kusanganisira mwana mushure mekubhomba guta guru renyika iri Kiev nhasi mangwanani. Vanhu gumi vanonzi vakuvara. Mabhambo aya anonzi aparadza dzimba dzevanhu, kiriniki, motokari pamwe nepombi dzemvura. Vakuru vakuru mubazi rezvekudzivirirwa kwenyika muAmerica vanoti vari kushushikana nenjodzi inonzi inogona kukonzerwa nezviri kuitwa nemauto eChina, ayo anonzi ari kudzivisa ndege nengarava dzehondo dzeAmerica kufamba zvakanaka munzvimbo dzinonzi dzinokwanisa kushandiswa nenyika dzose kana kuti international waters. Izvi zviri kuitika munyanza yeSouth China Sea. Nemusi wechipiri, America yakaburitsa vhidhiyo yakaratidza zvakaitika apo ndege yayo yemhando yeRC-135 yakakanganiswa kubhururuka neChina. Asi mutauriri webazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muChina, amai Mao Ning, vakati America ndiyo yakakonzera kunetsana uku nekuda kusora. Dare reInternational Court kuHague rakapa mutongo yekuti China handiyo muridzi wenzvimbo iyi, asi China inonzi haisi kutevedzera mutongo uyu. Mapato ezvematongerwo enyika ane maonero akasiyana-siyana pakutarwa kwezuva resarudzo nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa neZuro. Vamwe vachiti mutungamiri wenyika vanotosungirwa nemutemo kuti vange vachitara zuva iri nenguva chaiyo. Asi vamwe ndo vanoti vaMnangagwa vakakasika kumedza kutsenga vachada sezvo kwanga kuchine nyaya dzakanangana nesarudzo dzinoda kugadziriswa. Vamwe ndo vanoti kunyanga hazvo zuva resarudzo ravepo, gwaro revavhoti reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC harina kumira zvakanaka sezvo vanhu vakawanda vari kunotarisa mazita avo vanga vachishaya mazita avo munzvimbo dzavakanyoresera kuvhota vari. Ukuwo bato rinopikisa reMDC inotungamirwa navaDouglas Monzora rakaendawo kudare richiti panofanirwa kutanga pagadziriswa gwaro rekutarwa kwematunhu kana kuti final delimitation report pasati paziviswa nezvezuva resarudzo. VaMnangagwa vakazivisa kuti sarudzo dzegore rino dzichaitwa musi wa23 Nyamavhuvhu, uye kana pasina akunda musarudzo yemutungamiri wenyika inozodzokororwa musi wa2 Gumiguru. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata vaGodfrey Kurauone vebato rinopikisa reCCC pamwe naDr Masimba Mavhaza veZanu PF. Totanga nekunzwa kubva kuna vaKurauone.
Mukomajonga ndozviri pamutemo, mutemo unosungira mutungamiri wenyika kuti ataure zita resarudzo. Ndozvo vakadada kamirira toso tizive toone kuti tozvifambisa sei munyaya dzekugadzira pamakampeni edu sebato rinoda kupinda mugovernment muna August. Asiya huru yati ikutinira ndeyekuti zuva rataurwa panguva iyo zeki ikuita matambudziko nevoters roll. Vanhu vakawanda varikuinda kucheka masa avo varikumashaiwa. Uyu means kuti zeki pache zvayo is not ready, zeki haisi prepared for elections. Zvinova izvo zvichatipa aya tinoti madisputed outcomes, ekuti pakabuda maresults munhu wese achanga asina kugutsikana nemhaka yekuti vazhinji muchaona kuti zvosara kumbakidzi mazita mazita rako harimu, asi vachiziva kuti vakarejista kuvhota. Aidambudziko guru.
Regai tidzwewo naDr. Mavaza, manzwa zvataurwa navakuraone pamusoro pekuziviswa kwakaitwa zuva resarudzo.
Ya vakuraone, ndinongobvirana navo pekutanga pekungoti ndo zvinoda mutemo, ndo zviri pamutemo wenyika yeZimbabwe. It's a constitutional obligation kuti president devaita abide by it and give an electoral debt. And again, as I said earlier, kuti kana mutungamiri wenyika achinge achitedzera mutemo wedunduro remutemo wenyika, chikomborero kune nyika iyoyo, nekuti mune munhu anotedzera mutemo. Hatina kufanana nedzimwe nyika dzekuti vanongofunga kuti hatichavhota nekusingaperi kusvika ini ndafa. Isa atina izvozvo, ZANU-PF inotedzera bumbiro remutemo kugutsa ruzhinji nezvinoda vanhu. Asi kuti titi zviri nyore kufadza munhu wese, tingadai tanyeba, hazvikwanisiki. Variko vachangonyunyuta vachingoti dai maelections anonotswa. Izvozvo vanga anonotswa apa vetribusi vanga kutopopota, muri kutya, mazoita sei, maelections aanaunzwa, hamuna kuzopedza kuita zvakati, munhu haabatsiriki.
Vakuraone, mataura nyaya yekuti gwaro revavhoti harina kugadzikana kana kumira zvakanaka, zvinhu izvi zvinganzi zvichiri nemukana wekuti zvinogadzirisika, tichiona kuti sarudzo dzichaitwa musi wa23 August.
Ndosake muona amavhaza vasina kubabasa vavhoti, vari kuzviziva kuti gwaro revavhoti harina kuita zvakanaka. But however, sokubvunza kwamaita vanhu vane zuva ranhasi kuti vange vagadzirisa zvinhu izvo zvine zvakanaka, otherwise from there hazvichagadzirisiki. Kana ukasina zita rako, kana zita kwaro ratransfewa, kana ukasaritransfewa kudzidzisa kwarinofanira kunge riri, hazvigadzirisiki. So it's a challenge yatinoona tina bozi nguva yakona yapuwa vanhu vagadzirise, because vanhu vanga vasina kunzwisisa nekuona kuti these anomalies are serious and auya at a larger volume. So zeki haisi kuti nguva yapa vanhu vagadzirise yakakwana, because vazhinji muchaona mazitavo vachichaikwa. But it's not anyone's fault. If fault is zeki, we don't know what happened, we don't know how they changed the people from this point to that point. So idambudziko guru rekuti kana vana amavhaza vezanupf vachiti havasi kuzviona, zvinotimini kuti vanenge vane ruoko pakati pazvo.
Vamavhaza, nyaya yevoters roll iyi hanzi hongu deti ravepo, asi voters roll mamvemve.
Nyaya yevoters roll yakangofanana kumapato ese. Nesuwo tine vanhu vedu vane mazita avo avasiri kuona, asi tiri kuedza kuti munhu wese ngaakumhanye nguva isati yapera kunogadzirisa zita rako nechitupa chako nekurejista kana usina kurejista. Ndokusaka tichiti vanhu ngavarejiste kuvhota, vacheke kuti mazita avo aripo here pachine nguva. Taitaura nyaya yekubva makore maviri apfuura kuti taakuenda musarudzo makore mairi ari kuuya, ngatigadzirisei mazita edu pavoters roll. Vanhu vaingotawo njake njake vachitamba vari kure nekure, hazvibatsiri. Vaakumhanya vakupepuka bako mvura yanaya.
Vakuraone,
kuti takuda kutanga maelections ZANU-PF yatova bhizi kuti ngatiise mutemo wokuti unozosunga vanhu vasataura. So how is the opposition then going to campaign kana muchiita mutemo wokuti kusungirira vanhu kuti musataura zvinyuto zvenyu, musataura zvakaipa zvapurezidendi, musataura zvakaipa zvenyika? Saka then who is going to speak and how? Tikuinda kusarudzo takasungwa muromo as opposition, tikuinda kusarudzo takasungwa maoko nemakumbo as opposition, but nonetheless ndaiva kuudzai kuti vana vezimbabwe vanoziva zvavanoda.
Vamabvaza, hanzi pane mutemo uri kuwandudzwa uyo unosungira vana vezimbabwe kuti vange vasingasununguke.
Kungoti vakuraona havanzwisisi nyaya iyi. Ndiyo yakatanga kare, ikapinda, ikasarudzwa, ikaongororwa, ikakurukurwa, ikadibhetwa, ikazovhoterwa nezuru. Uyezve hausi mutemo unorambidza vanhu kutaura, mutemo unorambidza vanhu kutaura nedzimwe nyika pamusoro penyika yako, kana usina mvume yekutaura pamusoro penyika yako. Saka mitemo yemunyika dzese dzinawo mutemo wakadaro. Ndiloge nelo munayo paamerica, mutemo uyu uri pese.
Dr. Masimba Mavaza vebato reZANU-PF vari parunare kuBritain neStudio 7. Manzwawo zvakare kubva kuna vaGodfrey Kuraone veTriple C vari parunare kuTexas muno muAmerica neStudio 7. musakangano wachirongwa chedu che Live Talk Women's Round Table chatinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo na 8 p.m. nhasi apo tiri kutarisa nyaya yesarudzo anokuoneka nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndikusiya mina Stanley Kilemhlanga.